Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28/10/2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvirongwa izvi zvatavonezva handi zvitsva kubva tichitarisa isu paupfumi hweZimbabwe. Chinozonyanya kunetsa paitwa zvirongwa zvakadai kuongorora kuti zvinoitwa here kwatinoti kumonita kuya, nekuti tapaona zvirongwa zvakawanda zvikuru asi zvirongwa zvacho zvaiswa hapana unotozvitarisisa kuti mabhizinesi acho iwayo anoita here zvataurwa izvozvo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti zvakataurwa negurukota rezvemari nezuro hazvisi zvitsva, vachiti hurumende inofanira kutarisisa kuti mabhizimisi nevanhu vose vari kutevedzera zvakakwana here mirayiro yezvemari yainodzika.
Tichitarisa zvedu seindastri, zvatiri kuona zviri kunyanyonetsa, zviri kunyanyoshushisa shushisidza vanhu vari muindastri medu. Inyaya dzemigwagwa, inyaya yendege dzinopinda, magetsi nekukwira kwezvinhu zviri kuita mutengo munyika. Izvo ndizvo zvine atinoti maproblems akawanda atiri kusangana nawo muindastri.
Sangano reHospitality Association of Zimbabwe rinoti zvinhu zvakaita sendege shoma dziri kumhara munyika nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zviri kuvhiringa mabhizimisi aro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti matanho akanangana nekudzikamisa upfumi hwenyika akaturwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinqube nagavhina weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya haasi matsva. Vachitaura nevatori venhau muHarare nezuro, muzvinafundo Ncube vakati nyika ichaenderera mberi nekushandisa dhora rayo pamwe nerekuAmerica, uye vakatiwo vachabisa mari yomutero pamafuta ekufambisa dzimotikari. VaNcube vakati hurumende yave kuziisa mutemo kuti dhora remunyika nerekuAmerica achiramba achishandiswa kwemakore mashanu anotevera. Imwe yenyanzvi munyaya idzi uye vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuti kana yadzika matanho akadai irambi yakaisa meso ayo pazviri ichitarisisa kuti mirayiro yainenge yadzika inotevedzerwa nevanhu nemakambani ose here.
Ndakabata zvakawanda zvinosanganisira mitemo yavanoti vari kuisa yokuti hakusina madiscounts kana uchitenga neus dollar, nokuti waiona kuti mamwe mabhizinesi aiti kana uchitenga neus dollar havachakuchinjiri nemari nereti yegovernment yakayasvika kuma350 ukokoko. Zvekare vataura ivo kuti kushandiswa kweus dollar munyika yeZimbabwe kuchange kuchienderera mberi kusvika kwamakore anosvika mashanu. Vakataura ivo kuti vadzasa mitengo yegorosi kuvanobika chingwa pamwe chete nokuburisa mabarwe akawanda zvikuru kubva kudura ravo, dura renyika, kuitira kuti atengeserwe kuno vanogaya upfu. Zvose izvi zvirongwa zvinenge zviri zvokuti hurumende iri kuti vari kuzama kuti upfumi hwenyika husaramba huchidzaka, husaramba huchipira vanhu. Zvekare vazowedzera kuReserve Bank uko anonzi interest rates aya aya atingati kuda tingangoti chimbadzo pachivanhu kusika kupapa 80% utikati 80 pazana kusika pa 200% kuti vaya vano kwereta mari kana kwereta na mari kuma bengi vaya vange vachizo charge ana mari dzakawanda zvekare kwataurwa zvirongwa zvama teacher zvataurwa kuti vachange vachibhadharirwa mari dzavana vechikoro pamwe chete nedzimba dzavange vachivakirwa zvetransport nezvimwe zvese saka zvandinofunga pazvirongwa zvese izvi zvakati wandei
munofungei pamusoro pezvirongwa zvose izvi Professor Masocha
zvinosanganisira izvo kuti zvirongwa izvi zvataona izvi handizvitsva kubva tichitarisa isu paupfumi hwezimbabwe chinozonyanya kunetsa paitwa zvirongwa zvakadai kuongorora kuti zvinoitwa here kwatinoti kumonita kuya nekuti tamboona zvirongwa zvakawanda zvikuru asi zvirongwa zvacho zvaiswa hapana unotozvitarisisa kuti mabhizinesi acho iwayo anoita here zvataurwa izvozvo tevedzere exchange rate yehurumende pano unozozvitarisa here kana azvitarisa agodi nokuti taizviona isu kana kubvira gore rapera namamwe makore kuti hurumende inenge yaisa zvirongwa zvakadai asi tinoona kuti mabhizinesi vanenge vongoita madiro akuchaja zvavanongoda paus dora racho iroro zvichitaurwa nehurumende ichiti tichavhara mabhizinesi avo tichadai asi hatimbooni zvichiitika saka chandingabvunza pano chokuti chii chazosiyana ike zvino panyaya dzokuzoona kuti mitemo iyi inotevedzerwa here nezvimwe zvirongwa zvaitarwa makore apfuurayo
pane zvakataurwa zvese izvi nezviri kurongwa kuitwa zvinobata sei vatingatedu vanhuvo zvavo munyika
vanhu vanobatwa nenzira yekuti totora isu mitengo yegorosi inenge ichitengeserwa kuvanobika chingwa kana ikadzaswa gorosi iroro rikadzaswa mutengo chinangwa chehurumende kana tarisiro ndeyekuti chingwa chichadzaka mutengo kana zvekare vakaburitsa mabarwe anenge ari kudura rehurumende achienda kuvanogaya upfu chitarisiro inenge iri yokuti iyo upfu huchadzaka mutengo asi kangatizive kuti zvose izvi chinangwa chehurumende chingava chokudzasa mitengo yezvinhu kune vane mari nokuti kana uchinge usina mari nokuti kuda mabasa ari kunetsa hakuna kuibva chero zvinhu zvikadzaka sei hazvikudzakiriwe pachako hatinozoona maitiro azvinoita hazvikudzakiriwe pachako zvinodzakira ivo vane mari vanenge vaine mari kukwanisa kutenga chero us dora racho rikanzi ngarishandiswe munyika kusvika kwamakore mashanu anotevera zvinonakira vane mari yacho iyoyo kwete ruzhinji runenge rusina mari yacho iyoyo saka zvekare tikatarisa chirongwa chamaticha chokuti vachabhadharira hurumende ichabhadharira vana vatatu vaticha umwe chete ndokunge katicha wacho asina vana vakura kana tikatarisa isu toona kuti hurumende yapedza makore yakawanda isinganyanyi kutora maticha kwamakore akatowanda yakutanga kutora ike zvino izvi zvinoreva kuti maticha mazhinji aripo izvozvizvi haasisina vana vatatu ivavo vanganzi vangachabhadharirwa zvikoro zvekare tikati transport yacho tinoda kuona kuti transport yacho yavanopiwa transport facilities yakamira sei kunyanya maticha mazhinji ari kumaruwa
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano remabhizimisi anoona nezvekugara kudya nezvinhuwa munyika reHospitality Association of Zimbabwe rinoti rakarasikirwa nemabasa anoita zviuru zvipfumbamwe mumakore maviri apfuura zvichikonzerwa nedenda recovid-19 mutungamiri wesangano iri vafarai chimba vanovezve mukuru wevictoria falls hotel vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvava kuita nani mabhizimisi ari musangano iri ari kunetseka pamusoro pekudzimwa-dzimwa kwemagetsi kudhura kwava kuita zvinhu uye ushoma hwendege dzinouya nevashanyi munyika Vachimba vanoti chirongwa chakaitwa nehurumende chekubaya vanhu nhomba chakabatsira zvikuru mabhizimisi ari pasi pesangano ravo, vachiti zvinhu zvave kuita nani asi pachine zvinonetsa zvakawanda.
Mabhizinesi ehospitality awo anoona nezvekugara nokudya nezvinwiwa munyika akanga akabatikana zvikuru pamakore maviri atapfuura aya. Takaita nguva dzinoita mwedzi munomwe kusvikira makore maviri kune vamwe vakaramba vakavhara. Panguva iyi panotarisirwa kuti mabasa akarasikwa nevanhu vanoshanda muindastri yedu anosvika kuma9,000 munyika yose. Rwendo ratanaro ndiro rekuvaka patsva nekusumudzira indastri yedu. Tava kuona zvinhu zvava kurereka mbichana. Misangano, michato, vai vanofamba, vanozorora nekuvhakacha vari kuwanda zvakare. Chirongwa chevaccination chakaitwa nehurumende muna 2021 chakabatsira zvikuru nemayererano ekuti tivhure mabhizinesi. Vanorangarira takaita nguva yekuti panga paine makefiu ayo aiita kuti senge vemarestaurant vedu vanga vasingagone kuvhura kusvika kuma7 manheru. Mahotera mamwe anga aine ataiti marestrictions aiita kuti vanhu vatadzewo kuoperata nezvavanofanira kunge vachiita zvinovapa mari chaizvo. Asi chirongwa ichi chakabatsira kuti mbichana mbichana takaenda tichivhura kusvika patave yezvinezvi. Zvinokudzwa chaizvo. Tiri kutarisira kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachifamba mukati menyika. Neivo vari kubvawo kunzoko vanotipa foreign currency yavo vachiramba vachiuya. Zvichidaro vayeni vedu vari kuwanda vari kutenga zvekudya, asi tichine chinhambwe chakati kuti tisvike kwatanga tiri muna 2019.
Kuti zvinhu zvinyatsokufamba zvakanaka, chii chamuri kutarisira?
Kunge tichinzi tadzokera nekupfuura zvatinoda pamabhizinesi edu kuti tibatewo matageti edu NDS1 yetourism. Tinenge tichitarisira zvinhu zvakawanda wanda. Tichifanira kuwana vagari vedu vachitendererawo, and tinofara kutaura kuti nguva yecovid takaona isu vemuZimbabwe vachitenderera panguva yapera iyoyi tikafamba nenyika dzese. Tichinogarawo tichienda kunzvimbo dzekushanya. Chirongwa ichi chakanyanyobatsirwa necampaigni yainzi Zimbo, iyo ichiripo yekuti vanhu vazive kuti chii chirimo munyika medu nekuendawo vachinovhakacha nzvimbo idzi. Chirongwa ichi tinochikurudzira and tinofanira kuramba chichiendera mberi kuti tizive nzvimbo dzedu dzekushanyira munyika munomu. Tinokurudzirazve kuti vagari vemuno kuti zvinyatsobuda izvi zvinoda kuti tironge zvinhu nenguva.
Chamunoda kuona chichiitika kana kuitwa ndechipi?
Tichitarisa zvedu seindastri zvatiri kuona zviri kunyanyonetsa, zviri kunyanyoshushisidza vanhu vari muindastri medu. Inyaya dzemigwagwa, inyaya yendege dzinopinda, magetsi nekukwira kwezvinhu zviri kuita mutengo munyika. Izvi ndizvo zvine atinoti maproblems akawanda atiri kusangana nawo muindastri. Nyaya dzemufambiro dziri pamberi dzinokosha zvakanyanya kwatiri. Kuti tinzi tiri mubhizinesi zvinoda vanhu kuti vatishanyire. Izvi tiri kutarisa vanhu vanenge vari muno, tiri kutarisa vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika nedzimwe nyika dziri kure. Apa tinotarisa kuti ndege dziri kuuya hadzina kunyasowanda kuti dzitipe vanhu vatiri kuda. Izvi zviri kukonzerwawo zvipunga mupinyi zviri kuwanika kumaairlines anenge ana South African Airways nana British Airways, Comair dzekusouth Africa dziri kutadza kuunza vanhu kana kuti dzisiri kubhururuka. Tinovimba kuti nenguva izvi zvinozogadzirika tionawo vanobva nekunze kwenyika uko vachiwanda.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reHospitality Association of Zimbabwe, vanovazve mukuru weVictoria Falls Hotel, vaFarai Chimba, vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Muchirongwa chedu che Studio 7 chinotevera zvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali Nelson Mandela Washington Fellowship Evans Zininga aita hurukuro namuzvare tinotenda chihera muzvare tinotenda vave nemakore anopfuura mashanu vari mune zvemitemo. Pari zvino vanoshanda semurongi wemabasa ezvemutemo musanganiro Institute for Young Women's Development vakanyanyo nangana nekurudziro yemadzimai echidiki kuti varwire kodzero dzavo. Muzvare tino inhengo yemasangano anoti Re Forum 2000, Golden Key International Honors Society nere Masterpiece Club Zimbabwe. Vakamboshanda semutongi mudare redzimosva kuZimbabwe vakazosiya basa iri vape kupinda mumakambani akazvimirira saGweta. Vanoshandawo nemadzimai akasiyana-siyana vachivabatsira pachena munyaya dzinoda maGweta. Vakaitawo zvidzidzo zvemitemo nezvekuronga nekutungamira zvirongwa zveruzhinji Masters in Public Administration and Bachelor of Laws. Vanoti kana vapedza zvidzidzo zvezvirongwa zveYali vanoda kuzonoshanda kushandisa unyanzvi zvavo kwavachawana muno kunosimudzira basa ravo kuZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Inini ndakasarudza kuva mune chirongwa cheYali pamusana pekuti ndaida kuti ndidzidzewo kubva kune vamwe vatungamiriri vechidiki vari muAfrica. Ndaida kudzidzawo zvavari kuitawo munyika dzavo, kunyanya zvavari kuita kuti vavandudze budiriro yevakadzi. Zvakare ndaidawo kudzidza kubva kune iyo America yacho kuti zvakanaka ndezvipi zvavari kuita kuti vavandudze kodzero dzevanhu, kunyanya kodzero dzevakadzi.
Saka imi muri kudzidzira izvi muri kupi?
Pari zvino tiri kune organization inonzi Presidential Precinct inowanikwa iyo iri muUnited States of America, iri mune state inonzi Virginia. Pari zvino tiri kuUniversity of Virginia, tiri kune campus yavo iri kuCharlottesville.
Zvamuri kuwana muzvidzidzo zvamuri kuita ndezvipi zvamunganongedzerewo zviviri zvitatu zvamunoti izvi ndo zvandabata pari zvino?
Chekutanga chandabata ndechekuti chitsva chiri murutsoka. Kana uchida kudzidza zvinhu zvausingazivi, zvawanga usingafungiri, kufamba chinhu chakanaka. Tichisvika kuno kuAmerica hatisi kungodzidza kuna vanhu kubva kuna vanhu vekuAmerica, tiri kudzidza kune vamwe vanhu vari muAfrica. Chandakanyanyofarira chekutanga kudzidzawo tsika nemagariro dzevamwe vanhu vemuAfrica, zvakafanana nevamwe vanogara kuSouth Africa, kuTogo, kuLiberia. Tinoona kuti matambudziko edu sevanhu akada kufanana, uyezve akada kufanana kana takanangana nekodzero dzevasikana nedzevakadzi. Masolutions anoshandiswa nedzimwe nyika tinogona kumatora tomashandisawo muZimbabwe. Handiche kune nzira dzakawanda dzekudzidza, hazvisingori zvekungoti vanhu ngavagare maclassroom vari pamatafura vachidzidza zvakanyorwa mabhuku. Tinogona kudzidza kubva kuna anonzi malife experiences edu nevamwe vanhu. Uye chimwe chandanganyobata futi kuyale ndechekuti kune zvimwe zvinhu zvisiri mumabhuku zvatinogona kudzidza zvinogona kutibatsira.
Inga madzidza zvakawanda. Imimi muri kutaura zvakanyanya muchirerekera kunyaya yekodzero dzevanhukadzi, kodzero dzevasikana. Ndimo mamunoshandira here?
Inini ndiri Gweta. Ndiri Gweta kudaro ndinonyanyoshanda nekuvandudzwa kwekodzero, kodzero dzevanhu, kunyanya kodzero dzevakadzi.
Madzimai mazhinji anoita zvekodzero izvi vanogumisira vapinda mune zvematongerwo enyika. Ndiko kwamakananga here imimi?
Tingaita macandidates maelections, asi ndinoona ndiri munhu anokwanisa kuva ani anosapota vakadzi vechidiki vanoda kuva ivo vachikwikwidza muzvigaro izvi.
Ndotsvagawo kuti kune mumwewo musikana ari kunze uko anokutarisai achiti kana inini ndakura ndoda kuzoitawo sasisitino, mashoko amungamupewo ndeapi?
Ine mashoko kana mino zvanenge angofunga kuti I anga dangweta hoseni mashoko ekungoti mupenyu tinofanira kunge tiri vanhu vanodzidzisika tinofanira kunge tiri vanhu vanoziva kuti kudzidza kupere toramba tine shungu dzekudzidza tinofanira kunge tiri vanhu vanokwanisa kutambira matambudziko mupenyu
avo vange vari mumwe wezvizvarwa zvezimbabwe zviri muchirongwa cheyali 2022 muzvare tinotenda ratidzo chihera vari parunhare kupresidential precinct kuvirginia naevans zininga westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi MuNewsday varairidzi vanoti vachangoenda kubasa kwemazuva matatu pasvondo vachiti havana mari inokwanisa kuti vaende kubasa izvo vanoti zviri kukonzerwa nehurumende isingadi kugadzirisa nyaya dzezvechichemo zvavo Shondo rapera, varairidzi vakaramba kutambira mari yavakapamidzirwa nehurumende vachiti haina zvainobatsira. Chronicle rinoti vagari vemapisa mudunhu remateblerland south vakarasikirwa nembudzi makumi mana mushure mekunge dzanwa mvura yakasviba yaibva mune imwe kambani iri munzvimbo iyi. Zvinonzi mvura iyi yakange yakasvibiswa nemuchetura unobva mufetiraiza yepapurazi reada riri munzvimbo iyi. Ave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokuchingamidzai pastudio 7 mamuka sei. Ini ndiri kuda kutaura ndiri mbudzi dzanamai. Tine urombo nemacheya nacheya ledhi nacheya mini wekunyatsimi vadai kutisiya zvisingazvisisike. Vajobhusikara vakataura kuti izvo vanhu vakauraya More Blessing vachapa muchapera mose kuta rumwe rumwe kuenda. Izvo vaizvitaura vari mubhutsu dzefemiri yekwa Ali nekuti ndivo lawyer kwaAli ndo zvaitiri kutaurwa nemhuri dzekwaAli. Chaakuuraya machairmani ezanupf ndo inonzi ngosi. Kune dzimwe mhuri dzisingaurayiwe zvaitaurwa naJobhusikara izvozvo ndo zvaitaura. Ende mukasaita zvinhu zvine musoro muchimhanya nepolitics dzenyu isu hatidi zvepolitics zvetiri vana mai tinorwadziwa nokubereka. Hatidi kuona vanhu vachifa tiri vana mai. Mukamhanya nepolitics muchisiya zvinonzi ngozi muri kupera mese. Wese akarisa ruoko rwake pana ari muri kupera muchinyepera kuti azopoizenwa azodi ndokunonzi kupfuka ikoko. More Blessing ari kunorwisa ega kune umwe neumwe akaisa ruoko rwake ipapa. Musada kupomera zvenyu kuti hanzi vazoita vhaironzi vazodi ndo inonzi ngozi. Ndinokuyambirai vana vangu mayuti ezanupf musatumirwa muchienda kunodeura ropa remunhu. Ingozi inokubata iwe nefemiri yako yese mupera ivo vachituta mari dzezimbabwe vachibuda kunzi vachinogara munana New York kuvarungu kwavanokuti varungu vakashata ndo kwavari kuenjoya life vachituta zvinhu zvezimbabwe. Musafurirwe vanangu mayuti musafurirwe muri vana vekubereka imi musabatiswe ropa regai vatume vana vavo.
Izvavo ndinongofarira kutiudza vana vezimbabwe kuti aiwa red chirumo yechirumoyo musaita zvenyu zvokufarisisa kana kudini kana kudini. Imi ingozivai pamunonovhutira musokuvhuta chiro kuzanupf kwachikoko endai mungozvita vanhu vezanupf box ndo rinopedza madhiri ose regai kuramba muchida kuzvifumura muchidini hamuita sekutambudzika kupolitiki revanhu vezimbabwe. Endai kudivi ravo zvenyu mwoyo ndiwo unoziva sitakamukurova chinzi mwoyo ndiwo unoziva. Zaniyaura kabira kure kwazaniyabira kure haina zvainoita. Vamunangagwa vakati promisa 90 days vachipinda kupawa namutulincu handizivi kuti 90 days dzavaireva ndedzipiko 90 dzavaireva ndedzipiko handizivi kuti vaireva kana kuti vairova manga handizivi. Saka vano zimbabwe zvinyararire zivai zvirimuoyo vanobva vamunangagwa kuno usambo hwako kana kuzombo.
Pastudio 7 apa murisei vashamarari vestudio 7 kureti apa panonzi pastudio 7 munhu ngaataure muonere wake hapanzi ngapatokwani. Munotukana namugwadi vakadzigarira kudzimba dzavo hachiri shopi, hachiri shopi, musabudisa wano anonga yituka wangwe. Budisa wano anonga yitaura shakanaka. Right, and this will be point yangu. E point yangu ilipokuti parashi hapa. Biden waru kigotsira pautsi bose hazvisi kuomesera Russia chete zviri kuomesera pasiri reshe mafuta peturu kweshe iri kukwira chikafu zveshe zviri kukwira saka zvinhu hazvisi kuomesera marussians chete zviri kuomesera pasi reshe world yeshe masupa kandiri ana Russia asiyane nana Zimbabwe kaanopuwa masanctioni zveita.
Hallo Studio 7. Haiwa tinokutendai vakomana nevasikana nenyuzi dzechokwadi dzamuri kutipa. Tawane kuva nyuzi dzenhema muno, saka hanyuzi dzenyu dzinoburitsa chokwadi pachena ende hamusarudzi, munotora mativi wose zvakainzana. Tinoda kuti kuvana veZimbabwe, haiwa 2023 handeitose tinovhota. Musaora moyo sezvinotaura vamwe. Nonzwa vamwe kuno kumaruzevha vamwe achiti achiro tikavhota hapana chinochinja. Aiwa zvekuchikoro wani waiti chero ukakoniwa. Mudzidzisai ngokukomenda kuti aiwa try again. Unofanira kungoramba uchiedza ukaona munhu anogumirwa netariro haana future yei. Unofanira kuti mukukundikana imo muramba uchitraya chaona nerimwe zuva zvinoita. Saka handeimberi vakomana nenyuzi dzechokwadi muchitiudza zviri kuitika. Tivhotere vachamisa 2023 kuti tibude mumadhaka matiri umu tatambura tanzwa. Tiri muIjipita panguva ino tanzwa nekukanya zvitina namate tichipisa neuswa. Tibatsirei. Tinoti Mwari mwanakomana mweya mutsvene vatitungamirire kuti Mozisi uyo vachamisa vakatuma vachiburitsa vana vaIsraeri tichiyambuka gungwa dzvuku tichinanga kuKenani. 2023 munhu wese patriple C ipapo ndini comrade tichatonga ndiri kuno kugokwe bhai.
Magadi pa Studio 7, magadi pa Studio 7, mukoma wande zviri handongotaurawo panyaya yezanupiefu iyi. Maakuona zviri kuitika manje zvekuti vanongouraya vanhu zvisina netsarugano. Izvezvi vamwe vaakutongofa zvisingahwisisike. Vaakufa manje ndevanhu vasina kana mhaka, vasingatombohwichi futi muzanupiefu macho. Saka ndongokurudzira kuti vanhu vasangofurirwa manene nenyaya dzezanupiefu ichi. Dziri kuba zvinhu vachidya nevana vavo vachitenga mazimota anodhura achiita sei, asi vanhu vachifa. Izvezvo vanhu vaakupera manje kunyatsime nekuda kwavo vezanupiefu. Zanupiefu yatidhina mani, ndatenda zvangu, ndini kuda.
Avo vange vari pamusoro idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanofungidzirwa kuti vakange vachida kupinda muAmerica vasina magwaro vanoita 46 vanonzi vakawanikwa vakafa mugonyeti, vamwe 16 vakaendeswa kuchipatara. Izvi zvakaitika manheru apfuura padyo neguta reSan Antonio mudunhu reTexas muAmerica. Vanhu ava vanonzi vakange vabhadhara mari yekuti vapinzwe muAmerica vasina mapepa, izvo zviri kunze kwemutemo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti zvakataurwa negurukota rezvemari nezuro hazvisi zvitsva, vachiti hurumende inofanira kutarisisa kuti mabhizimisi nevanhu vari kutevedzera zvakakwana here mirayiro yezvemari yavanodzika. Sangane reHospitality Association of Zimbabwe rinoti zvinhu zvakaita sendege shoma dziri kumhara munyika nekudzimwa dzimwa kwemagetsi zviri kuvhiringa mabhizimisi avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.